Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook, apo tinenge tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vopemera hurumende mhosva yekutenga mishina yekuisa muzvipatara inosvika miriyoni imwe chete isingashande.
Sadzi rakaitwa kuMalawi is a classic tale of machina toita muAfrica, especially muregion medu musadhiki. Maelection akasviba.
Dare rekuMalawi rinopa mutongo wekuti tsarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa gore rapera dzidzokororwe sezvo dzakabirirwa. Tine hurukuro nemuimbi Great Man muchirongwa chedu Jemi Manzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezveutano nhasi iri kutarisirwa kushanyira chipatara cheparirenyatwa kunoona mishina yakanzi navana chiremba vakuru nezuro yakatengwa nehurumende asi haisi kushanda. Mishina mizhinji iyi yakatengwa kubva kuIndia. Asi vakuru vehurumende vakatenga mishina yacho vari kutsika madziro vachiti inoshanda. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura kukomiti nezuro, vana chiremba vakuru pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vakati zvinhu zvichakaita manyamamire nerongo muzvipatara, uye hakuna mishina inodiwa kuzvipatara zvehurumende kuti ibatsire varwere. Mutungamiriri weSenior Hospital Doctors Association, Amai Shingai Nyaguse, vakati pamishina yakatengwa nehurumende iyi, zvikamu gumi kubva muzana ndozvemishina iri kushanda chete. Amai Nyaguse vakatiwo kunyangwe vamiriri vekambani vakazodamwa kuuya munyika vakatadza kugadzira mishina yekuti ishande.
I would say 10% is usable of the Indian consignment. The company representatives.
Vamiriri vekambani iyi yekuIndia vakauya kuzvipatara zvedu asi vakatadza kuti mishina iyi ishande.
Amai Nyaguse vakatiwo pamishina iyi mizhinji yacho yakamboshanda uye mishina iyi yakatengwa kukambani isingazivikanwi. Vapawo muenzaniso vachiti mimwe mibhedha yakauya inofanirwa kushandiswa pakusununguka kwemadzimai akazvitakura yakanyorwa kuti ishandiswe nemadzimai asingaremi zvinodarika makirogiramu 60 nemashanu. Vakati madzimai zhinji munyika vanenge vakazvitakura vanodarika uremu uhu.
Some equipment upon arrival has never been used. It is there in our stores, was condemned by our engineers.
Mimwe mishina yakauya isati yamboshandiswa sezvo nyanzvi dzedu dzemishina dzakati haina kunaka kushandisa.
Mishina yakanotengwa kuIndia nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro, avo vatiwo vakatenga mishina iyi vachibatsirana nevashandi vemuzinda weZimbabwe kuIndia. PaMangwiro vakazorambawo pavakataura kukomiti iyi kuti mishina yavakanotenga kuIndia haisi kushanda, vachiti mishoma chete ndiyo ine zvimwe zvayo zvisipo, asi vakati zvinhu zvakazouya uye vamiriri vekambani yekuIndia kwavakatenga mishina iyi vari kuuya kuzoisa zvayo zvisipo izvi kuti mishina ishande.
A technical team of medical engineers and technicians was then deployed from India to Zimbabwe by the company to commission and train users of this equipment.
Kwakauya nyanzvi dzemichina kubva kuIndia kukambani yatakatenga, asi zvakaonekwa kuti mimwe michina iyi yaive isina zvakakwana kuti kuZimbabwe manje manje kuzoona kuti zvese zviri kushanda.
Imwe nhengo yeSenior Hospital Doctors Association, Dr. Bothwo Mbuvayesango, vakatsigirawo vakati gore negore vanogakatiwo Savana chiremba havatsigiri zvekuti mishina yezvipatara zvakasiyana siyana yotengwa nehurumende vakati zvingave nani kana chipatara chega chega chikave chichibvumidzwa kutenga mishina yachinoda.
And so our requirement at central hospital level is that the end user must be the one that is bought.
Zvatingade pazvipatara kuti vanoshandisa michini ndivo vanofanirwa kutaura mishini inofanirwa kutengwa kuitira kuti kutengwe mishini inoshanda.
Vanachiremba vavaudzawo komiti yeparamende iyi kuti vanhu vazhinji vari kufa nekuda kwekushayikwa kwezvikwanisiro zvakakwana kuzvipatara zvehurumende zvinodiwa mukurapwa kwavo. Vachiti mashandiro aya haasi ekusimudzira kuti veruzhinji vawane kodzero yeutano sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Asi gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vatiwo kubviswa kweHealth Services Board kunogoneka chete kana nhengo dzeparamende nedare resenate vachinja mitemo. Komiti inoona nezveutano iyi yatiwo nhasi ichaenda kunozvionera pamunhu sefodya kuzvipatara zveparirenyatwa pamwe neSali Mugabe kuti zvinhu zvakamira sei chaizvo munyaya dzezveutano, sezvo vekubazi rezveutano vanga vachiti mishina yakatengwa iyi iri kushanda ukowo vanachiremba vachiti mishina haisi kushanda. Vamoyo vakati mishina yakatengwa nemari inosvika kumiriyoni imwe yemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dare Reconstitutional Court muMalawi nezuro rakarasa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera muna Chivabvu richiti paive nezvakawanda zvinoratidza kuti sarudzo iyi haina kuitwa nemazvo. Dare iri rakatiwo sarudzo iyi inofanira kuitwa zvakare mukati memazuva zana nemakumi mashanu richiti rinovimba kuti mutongo warakapa uyu hauzo paradze nyika iyi. Mutongo uyu unotevera nyaya yakakwidzwa nevanotungamira mapato anopikisa avakanyunyuta vachiti sarudzo iyi yakanga yabiridzirwa zvemhando yepamusorosoro nemutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika, avo vakasarudzwa zvakare kuve mutungamiri wenyika vachikunda vavaitevera vaLazarus Chakwera nemavhoti mashoma-shoma. Mutongo uyu unonzi unogona kupikiswa kudare reSupreme Court. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutongo uyu hauna kungonakira vana veMalawi chete asi kuti wakanakirawo zvizvarwa zvese zvedunhu reSadak sezvo dunhu iri richimboita sarudzo dzine mutauro.
Ndinoona senge it's a victory for vanhu veMalawi, it's a victory futi for vanhu veSadak vanoda kuona maelections nezvinhu zvematongerwo enyika zvichiitwa nenzira dziri democratic dzinotevedzera maconstitution, uye nevanhu vanoda kuona maelectoral bodies anenge vana ZEC neiyo yekuMalawi inonzi MEC vachiita zvinhu zviri pamutemo, vachiita zvinhu zviri transparent. Saka ndafara zvikuru nejudgment yacho. Yatora nguva yakareba 8 months kuti uye, asi ndofara kuti at least yabuda ichivindicata challenge yakaitwa.
Tinoona kuti vakawanda muAfrica vanopikisa kana mapata anopikisa vakadyiwa musarudzo, vazhinji vacho vanenge vachipikisa zvabuda musarudzo vachiti vabiridzirwa. Izvi zvazoburiswa izvi zvinorevei?
Ndingati sarudzo rakaitwa kuMalawi is a classic tale of maitina atoita muAfrica, especially muregion medu muSadak. Maelection akasviba, kazhinji kacho tine mabato ari kutonga, mabato akatipa independence and mabato aya adevelopa culture yakashata zvikuru panouya nguva dzisarudzo. Temu iripo havatevedzeri zvinhu zvakaita seaccess to media, hapana fairness iripo. Usually pane violence even kuMalawi kwacho. I believe report yairatidza kuti madistricts 4 mamune violence. Mabodies anenge akaiswa kuti asupervise maelections ndo pane dambudziko hombe. Mei muchiona vanga kwedu kumusha nemasoja mukati and vakuru vacho they are not partial, so the whole election process becomes such a challenge and a farce. ndizvo hatisingadi. Tinoda kuona maelections edu achitanga kuita mature. Election ndo foundation yedemokrasi munyika. Saka pandiwa kamaturity karipo kachiratidza kuti tinoteedzera bumburi remutemo. And I hope zvaitika kuMalawi zvaratidza kuti it's possible kuti makorts asimudzire mutemo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paHoward University muWashington DC vaKelvin Manduna vachitaura vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nebepa nawu reHerald rine nyaya yekuti hurumende inoti iri kushanda zvakasimba kuti ipe marizinesi kunepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations, asi inoti ichatanga kupa marizinesi kunzvimbo dzine mitauro isina nepfenyuro pari zvino dzakaita seBinga, Wange, Shamva, Chikombedzi, Chipinge, Nyanga nechimanimani. Bepa naure Chronicle rine nyaya yekuti mumwe Major Street wemuHarare vaHosia Muchaya nevachuchisi vematare vanoti havasi kufara nekwavanoti kuda kunonotsa kutanga kutongwa kwenyaya kuruda kuitwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko avari kupomerwa mhosva yeuori. VaMpoko vanonzi vari kuramba vachingochinja-chinja magweta vachinonotsa kutanga kutongwa kwenyaya. Topedzera nekutarisa zviri mubepa nhau repaintaneti renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reFrontline Defenders riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutodza vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pakutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri riri kushora zvikuru kwarinoti kushungurudzwa kwevanhu vanomwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kunodzidzira zvechiuto kuMaldives. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kutsi kwemoyo yavo, asi tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Gadi iva samarari nemi mose vateereri veStudio 7. Ndaida kudaira hangu mashoko avaparadzo. Misakaindinesi, kana muchiti imimi zvirango zvinotemerwa nema opposition party. Opposition party inozivikana inokukwidza iMDC. Saka handisi kuziva kuti imi muri kugadzirira kuti muruke muendoenda kusenate kuti zvirango zvibviswe. Pamuri kusimuka muchibva muZimbabwe muchienda kuti zvirango zvibviswe, muri kutosiya vanhu vari mumajere vakasunga vasina mhosva. Muri kutosiya nyaya yevanhu vakauraya vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu vasati vasungwa muchienda kundobvisa masanction. Muri kutosiya vanhu vakarohwa nemapurisa vakakuvara vari muzvipatara muchienda kunobvisa masanction. Muri kutosiya maticha asiri pamuhoro asina kupiwa mari dzavo muchienda kundobvisa masanction. Masanction hauisina vachamisa, nekuti imi veZANU PF ndimi muri kutonga. VeZANU vachamisa ndo vari kukidnapa madokta here?
Zita ndinoitwa Dineo ndiri kuno kuJobheni. Mazviita henyu?
Makadii vana mukoma Jonga paStudio 7 nana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Tanono Kawande. Ini ndinoitwa Nesa Ntekere. Ndiri kutiwo dai munyika medu muZimbabwe vagonawo kutigadzirisira panhau yemuzvipatara, vagona kuti zvikwanisiro mishonga iwanikwewo muzvipatara vanhu varapwe, vanhu varigere kufa. Nekuti ndicho chinhu chinonyanya kushungurudza ichocho zvakanyanyisa. Tiri kuchema ipapo kuti dai vagonawo kutibatsiridza tawanikwewo tiri vanhu vanorapwa tikasvika munyika medu muzvipatara. Then ndofara, ndodzwawo kufara kana ivo veZANU PF vechidikawo vachitaurawo sematauriro avava kuita, nekuti vava kuzviona kuti nyika yetu yeZimbabwe iri kuurayiwa nekuda kwecorruption, uori hwakanyanya ine mukati meZANU PF. Then ndotiwo naizi nivati fambiro zaga naga kana wachinge wakundikana zao ziri nani wasari ndi yu wanamu nangagwa wanikuti chavari kuita chai chatiko na panda kundiku kuwezira kuhondo nganyika iri kutofa iri kutopara saka dai wagona kutipatira uta sumunguru wao kana wakundikana nga wapi yu vibatu mnukiki sabambo tonga wao lao tuone kuti change haingavi pwere nukutia nizu hapana zunubatira uti chitode mba kuti wamu gabewa hivi nanda na tenda zangu
Wamuka siwa Shamarawe Studio 7 zitondo ito Mr. Mtombeni ndiripa Botswana pavitakana hapo ingili supporter MDC patidalo latogwa na kuru we youth youth league uzano PF idano wambiru nukudzwa notendo chaizu dai wakasango batikana une uori pambira hapo warambo ribuza wese waruta uori uori ndo waura ya nyika kuturubai masanction uori nekodzereze vanhu mapurisawo anga kudzingirira vanhu kumasvingo uko ngachengetedzewo vanhu mapurisa kuti kuda kugwa nevanhu muri mapurisa evanhu kuti mapurisa epati muri mapurisa enyika yezimbabwe makafanira kuti mudzivirire vanhu vose kuti kuve nesaidhi kusaidhi remapurisa uku neavo vamunoti vaponyatavo nguva zhinji havadaviri mafoni vanenge vachiziva zvezvichiitika tatenda hangu
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 mangwanani akanaka zvekare kuvateereri vestudio 7 zita nditimwa gemuchenya ndiri musouth africa ndichidawo kutaura pamusoro penyaya iri kutaurwa nakindness paradza kuti vari kupractiza zvese zvavakanzi vaite ini sechizvarwa chemuzimbabwe ndine mubvunzo wandinawo kuti zvavari kuita zvacho vari kuzviitira kunyika ipi pavakazomira kuro vanhu vari kuzviitira demo yavo yezvisiri kuvafadza ndepapi ngatipindiro ipapo kindness paradza kuti vari kuzviitira kunyika ipi zvataura iye achiti hatichazoti america ndoda kuti tichese because tiri kuita zvese zvavari kuita zvacho ndezvipi vakavhoterwa navanhu kuti vatonge asi kutonga kwacho vari kutadza vakungobva nokuda kuchinja nemaconstitution chii chavari kuchinjira constitution sacho vari kuita chacho chii constitution yakanyorwa nevanhu ngavaisiye gochinjwa nevanhu kana vanhu vati hatichaidi not design pf pachainotaura kuda kuchinja constitution nekuti hane 2/3 majority ndokutonga kuri wrong iko kwatisingadi munyika
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhengo dzedare rehouse of representatives dzemadhemocrats muamerica nhasi dzanga dzichipeta kupa umbowo kudare resenate hwekuti sei mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vachifanira kuedzwa kusiya basa nemhosva yekutyora bumbiri remitemo vange vachitungamira madhemocrats mukuchichisa ndivaadam schiff avo vati vatrump vanofanira kusiya basa nekuda kwekukumbira ari kutarisirwa kukwikwidzana navatrump musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino asi magweta avatrump ari kuti vatrump vari kuti hapana umbowo hwakakwana nekudaro vanovhota nhengo dzesenate nhasi hadzifaniri kuti vabviswe pachigaro mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vawedzera nyika dzavanoti dzinofanira kuomeserwa pakuwana mavhiza ekuuya kuamerica nyika idzi dzinoti nigeria eritrea myanmar kazakhstan tanzania nesudan danho iri rinotarisirwa kutanga kushanda musi wa21 kukadzi nyika idzi dzabatanidzwa nedzimwe dzainge dzakatemerwa zvirango zvakadai dzinoti iran libya somalia syria neyemen venezuela uye north korea muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica nhasi tiri kutarisa kutanga kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dzemapuraimary mubato remadhemocrats sarudzo idzi semakore ose dzatangira kuiowa habari kukugiza msarudzo izi vanozo kukugiza na Donald Trump vema Republicans mukupera kwe gore va Bernie Sanders ndiwo vari kutarisirwa nevakawanda kukunda musarudzo dziri kuitwa kuIowa asi zvabuda zvichiri zvakamirirwa mukuziya nezve sarudzo dzema primary idzi tabata muzvinafundo Elliot Masocha chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica
ndiona sokuti Bernie Sanders ungangokunda tichitarisa kutorwa kwazvinoita mapepa aya nemasurvey avari kuita ndiona sokuti Bernie Sanders ungangokunda maDemocrats vose achiteverwa naJoe Biden tisingazivi kuti pakuzondokukwidza navaTrump kwokunopedzisira uko kuti vachapabuda here ipapo asi ndine chivimbo chokuti norutsigiro rwakapromiswa navaBloomberg kuti kana unenge ahwina kumaDemocrats vachakwanisa kumusapota nemari ichasvika bhiriyoni saka para makuwerere ipapapa asi ndiona vaSanders vachikunda
titarisa idzo sarudzo dzekuIowa vamwe vanomboti Iowa hadzifaniri kutanga nekuti hadzinyatsotaridze mamiriro akaita vanhu muAmerica tichitarisa vanhu vatema vanobva kunyika dzekuLatin America uko uye nevachena vamwe vachiti kune vachena vakawandisa nekudaro kutangira ikoko hazvinyatsobude zvakanaka
vangangotaura zvavo kudero asi ndofunga vanenge vasinganatsi kuongorora kuti ivo vachena ndo vakanyanya kuwanda vanovhota vakanyanya kuwanda zvekare kudarika vamwe vamarudzi ose
tinoona zvakare kuti sarudzo dzemuIowa dzinoitwa zvakasiyana nemamwe matunhu vachiita iya yavanoti caucus yekuti unofanira kunge uchitoenda kunotaura nevanhu mungati zvakakosha zvakadii munyaya dzezvematongerwo enyika
izvi toora sokuti zvakakosha nokuti zvinobva zvaita kuti kuya kunonzi wabira apa wadini zvese zvinenge zvichingova pachena saka hapana mumwe munhu ungakwanisa kuzoti waba kana kuti watenga mavhoti kana kuti waviga zvimwe nokuti nzira yavakaita kuti sarudzo inenge ichibuda pachena munhu wese achiona kuti ningi wamira pakati wavhotera wakati ningi wavhotera pakati zvekare inzira inogona kuita kuti vaseze mari yamapepa wokuvhota aya osaka kuti munomwe uchandovhota uchange achinyora apa saka inzira yavakaona yekuti inzira inokwanisa kuvashandira isina kana zvimwe zvine zvakavanzwa vanzwa zvatinowa makunga kunga kune dzimwe nyika kuti zvamabaloti izvo zvimamwe haazosviki kwaanofanira kuenda kana kuti mishini yacho inenge isingashandi zvakanaka
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio vanga vari parunare kuOhio kwakare muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Greatman uyo ane kambo katsva kari kunetsa Mkoma Greatman tirikuona vakawanda vari kutambira zvakanyanya kambukenyi kamaka rova na Matthias Beirako kanonzi kuita kwamwari
ndiyangoti kamboka kanzi kuita kwamwari ndakabatana na Matthias Mbere nkari kutambira zvakanyanya ndebe zvinhu zvezimbabwe rurimi rwemuzimbabwe kusanganisira nerurikonze kwezimbabwe kusanganisira nevariko kuamerica kwamandibata muri songo iri ndiyangoti is more of a continuous kubaba ndakaita that back nasulumani chindetura imbiri pandakazvarwa and now I was trying to explain kuti kuita kwamwari kusimudza munhu kubva pasi paangari vachimuisa pachidanho chimwe chepadenga saka is more of a continuous kubva panapa ndakazvarwa
tiri kuona kuti kambo aka kanenge katone video iri kutambirwawo sei iyoyo
yangu jizige ndio ya kaita kwa chili kanyani wa kachandi lazo kanyani na wanda wakuti nakaka zilisa kwa mchiki na video video lache zuko fazi wanewa nza kanyanya uye hii video na naka chanda za kanyanya kuti ribuje zino ase saiza la kili wangu mri yangu yege mrege generation chemo
tichi tarisa o ipo pa kutsikisa kwa muru kuita nziyo uku ilo gorilu ra 2020 pane zimu ere zirumu gapumu
ya mbwela 2020 ndilo kutaisi la kujika album ni yako jimbeba nja changa kwenye kujika album mchule na kongenda changa kuzika na kujika nchimbi chile machinorema kaka njo album la ndio kutisanda kutawala kono
rine ngeri ni nziyo ngani
sofa anisani ndaka so kuziwa nalwa kutisiru kutala nchita kuona kutu kwenye kutisa chulisa ngani asi kutanga kutanga ila wazo
pa damba refiri munenge mwine vamwe vayimbi here uye ndianani
ya ndiri kutaitira kuzo kana ne vamwe vayimbi vakaita sa mambo jukerere vakaita sa fachira saka ndichao na mama continuation na vachanga vandipa kuti ndichaita nani basi ila vandi ndio vanhu vandapa isapa saka change yangu ndio vanhu vandapa apply for the collaboration.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma great man nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai nekutibata
tinotenda zvikuru muimbi Tongai Great Man Gwaze na kokambo featuring Matthias Mere. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vana chiremba vopumira hurumende mhosva yekutenga mishina isingashande yekuisa muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko isika disenda bakuvi